kuzwa kwataitwa kutiri chikwata ka chaka sokudzwa kare anditika tiri ku America uko saka nasi embassy ya dzokorora kuti cherechedza zvakare mu 16 days of activism against gender based violence kuti kune vakadzi vane zvivindi vanokwandisa kutaura vachibuda pachena nezvemhirishonga nezvekodzero dzevanhu dzemadzimai
mubasa renyu iri chinonyanya kukunetsa ichi chamuri kusangana nacho
chinonyanya kutinetsa ndechekuti mashandiro edu pane dzimwe nguva tinowanikwa tisina pekushandira kana chekushandisa nekuti kana tichiti nhasi kwaiswa umwe mutemo wekuti hatichada civil society organizations anofanirwa kutangisa kurejista futi panyowani izvo zvinoita kuti basa redu rimbodzikira titadze kunyatsoita chaizvo chaizvo zvatofanirwa kuita
munotarisira kuramba muchiita henyu basa renyu iri
aiwa iri basa iri chakatobaya chikatyokera tinoramba tichiriita nekuti vanhu vachiripo tichiripo vanhu varipo vamwe vane kodzero dzinotyorwa vasingazive vamwe vane kodzero dzinotyorwa vachiziva saka basa rekurwira kodzero rinongoramba riripo
sokuona kwenyu munoona sekuti zvinhu zvichanaka here handisi kuziva kuti kana makatarisa kwatabva uku nezvazviriko zvino nekwatiri kuenda munoona sekuti pane mutsauko here zvinhu zviri kuita nani here kana kuti zvinhu zviri kunyanya kushata
zvinhu zvakangomira hapana chaungati chiri kufamba hapana chaungati chiri kudzokera kumashure saka zvinhu zvingori panzvimbo imwe chete zvokuti tiri kungoramba tichingotenderera panzvimbo imwe chete chete
pane imwe nzira yamunofunga kuti muchashandisa here kunze kwenzira dzamava muchishandisa kusvika pari zvino
tinongoramba tichishandisa nzira idzodzo dzekuti vanhu vachiitirana nhauro dzakanaka vachinzwisisana pasina mhirizhonga pasina kuurayana pasina kurovana